Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu ndira 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nasi musi wechina tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mamwe masangano ezvemakereke anoti ari kubatana nemasangano evanhu mukuedza kuuyisa nhaurirano munyika muna 2020. Mari inodiwa kuraramisa mhuri pamwedzi inonzi yakakwira kumwedzi wambudzi gore rapera. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichikuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano ezvemakereke eZimbabwe Council of Churches neZimbabwe Heads of Christian Denominations anoti haana kubudirira mune zvimwe zvavakange vachiedza kuita muna 2019 kuti paite nhaurirano pamusoro pezviri kunetsa vachiedza muna 2020 nekuti vari kufadzwa nekubatana kwaita masangano evanhu akasiyana-siyana. Mutauriri wemasangano aya mufundisi Dr. Kenneth Mutata vaudza Studio 7 kuti masangano ezvemakereke ari kukurudzira zvenhaurirano ari kuwanda, naizvozvo vacharamba vachiedza kuti mapato ezvematongero enyika agare pasi aite hurukuro achibatsirwa nemasangano evanhu akasiyana-siyana.
Gorera pfuura rino iri vahwandera 2019 makereke akaita zvakawanda nenyaya yemamiriro anga akaita nyika. Vavariro yedu huru yanga iri yokuti dai nyika yaigona kubatirana pamwe chete kugadzira dambudziko reupfumi hwenyika, kugadzirisa nyaya yezvematongegwe enyika, nekugadzirisa kurapa mavanga evanhu vazhinji anokonesa kuti nyika ibudirire ichienda kumberi. Ndo yanga iri singwisingwi yemakereke mugore ra2019.
Seve makereke, mungati makabudirira here kuita zvamakange muchivavarira?
Pane zvimwe zvatakabudirira pazviri uyezve pane zvimwe zvatakakundikana. Chekutanga ndechokuti hatina kukwanisa kuti tisvike pachinano chokubatanidza vanhu zvataifunga kuti zvingaitika, nenyaya yekuti zvematongegwe enyika zvakaramba zvichienda zvakachanja vara chimwe nechimwe chichinda kwacho. Tikakona kuwana kuti zvikuru vematongegwe enyika vane mapato makuru vawane nzira yekubatirana pamwe chete. Saka izvozvo ndofunga nezvimwe zvezvinhu zvatinoona sokuti hatina kukwanisa kubudirira. Asi pane zvimwewo zvakatikahlamadza gore risati rapera kuti pakamuka mweya wokubatirana pamwe chete zvikuru kubva kumakereke, macivil society organizations, mapato, maboka amwe akazvimiririra evanhu akaumba inzira yokubata pamwe chete yatingati National Convergence Platform. Iri nzira yokuti mapoka awa awane simba rekubatanidza nyika kuti tiwane mhinduro kumadambudziko atakatarisana nawo senyika.
Munotarisirei mugore ra2020?
Tinopinda mugore ra2020 tino mweya uyoyo wokukurudzigwa zvikuru nenyaya yokubatana kwavanhu vatinoona vakawanda vatingati converging spirit yema progressive forces akawanda, vanhu vakawanda vamwe vari muhurumende vamwe vasiri muhurumende vari kunzwa mweya wokuti zvinganaka kana vanhu vakaisa misoro pamwe chete wekuti tiwane mhinduro kumadambudziko atakatasana nawo awa beyond mapolitical differences atakatasana nawo. Mweya uyu kana ukaramba wakadai 2020 anenge asina kufanana, nokuti vachasara vari vasingatenderani nomweya wokubudirira kwedu sevanhu tiri pamwe chete. Ivavo vachashayiwa simba, vanenge varimo muhurumende vasingadi kuona zvinhu zvichishanduka, vamwe nenyaya yekuda kukara, ivavo vanhu vachazviona vari pamhene vari voga, nokuti mweya uyu unenge mweya wakasimba zvikuru unotsvaka kuti tiwane masolutions kumadambudziko atakatasana nawo.
Asi chii chikuru chamakatarisira muna 2020 sevanhu vemakereke?
Saka takatarisa muna 2020 zvinhu zvikuru zvatiri kutarisira ndezvokuti iwo mweya wokubatana kwemazimbabwens ndiwo mweya waticharamba tichivaka pamusoro pawo. Chechipiri ndechokuti tichashingairira zvikuru kuti tionewo kuti chii chatingaita kuti tigadzirise maemergency challenges atakatarisana nawo, because kana mvura ikaramba isinganayi sezvatiri kuona izvi, kunenge kuchaita nzara futizve gore rinouya. Kana nhamo dzekuchipatara dzana chiremba vachakaramwa mabasa dzisina kugadzirika, kunenge kune dambudziko guru zvikuru muzvipatara. Kana ufumi hwevanhu husina kubetsereka, vazhinji panovhugwa zvikoro apa vanenge vachikundikana kuindisa vana kuchikoro. Saka zvichatsvaka imwe nzira yekuti titi maemergency challenges atakatarisana nawo angagadziriswa sei. Hazvichagoni kuitiwa nemunhu ari mumwe chete, hazvichagoni kuitiwa nebato rimwe chete. Zvinoda vana veZimbabwe kuti vagoisa musoro pamwe chete.
Reverend Kenneth Mutata vari parunare kuHarare neStudio 7. Mari inodiwa nemhuri ine vanhu vashanu pamwedzi mumwedzi wambudzi gore rapera inonzi yakakwira nezvikamu gumi nezvishanu zvine zviga zvinomwe kubva muzana kusvika pamadhora zviuru zvitatu nemazana matanhatu nemakumi mashanu nematanhatu. Boka reZimbabwe National Statistics Agency rinoti muna gumi guru mhuri yaida mari inoita madhora zviuru zvitatu nezana rine makumi mashanu nemapfumbamwe. Boka iri rinoti mari iyi inodiwa nemhuri kuti ikwanise kutenga chikafu pamwe nezvimwe zvokushandisa pamwedzi. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti izvi zvinoreva kuti vanhu vakawanda mudzimba umu vari kutambura sezvo vakawanda vavo vasingawani mihoro iri pedyo nemari inodiwa pamwedzi iyi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvazvinoreva kana kutarisa tobva tidata mulaini, tiri kureva mari inenge ichidiwa nemhuri kuti vange vachikwanisa kupedza mwedzi vachirarama, kungava kubudikidza nekutenga zvekudya kana kuti kubhadhara rent. Saka zvazvinoreva ndezvekuti vanhu vazhinji havasi kukwanisa kusvikira pamari iyoyo, nekuti tikatarisa mari dziri kutongerwa nevashandi zvikuru sezvehurumende dziri pasi pemari iyo zvakanyanya, zvekuti raramo yachona zvinoreva kuti inenge ichitoonekwa zvikuru sezvo kana takatarisa kuti 3600 haisi mari iri kukwanisa kunge ichitambirwa nevanhu vakawanda.
Tiri kuona kuti mafigiro ari kutaurwa ndemumwedzi wambudzi kana kuti Novemba. Kana muchitaura hemi kuti mari iyoyi $3,656 yakanga isiri mari yaikwanisa kunge ichiraramisa mhuri, izvo zvazviri muna Novemba, kokuzoti muna Dhisemba ingange iri mari yaidiwa nemhuri.
Muna Dhisemba tikakaona zvinhu zvakawanda zvichikwira. Saka zvimwe padata panozobudawo mastatistics aDhisemba, mari inenge yatiwedzerei pamwewo zvekusvika kuma $3,900 kana kuti $4,000. Izvi zvichireva kuti vanhu mukurarama kwavo mwedzi unowo zvinhu zvinenge zvakavaomera. Tienda futi kumberi tinenge tichiona kuti mitengo iyi haisi kutsika zvekumhanya. Saka tinoona kuti zvicharamba zvichiomera vanhu zvikuru sei, takatarisawo kuti zvimwewo zvinhu zvakada kufanana kuti maschool fees nezvimwewo zvinobhadharwa kamwe patemu ndomwezvakuti wazvichada kubhadharwa. Saka mari yacho kana tatozopinda muna mbira muno ichatotowedzerei.
Zvii zvikuru zvamungati zviri kunyanyokwidza mitengo yezvinhu sezvamuri kutaura kuti mitengo inenge yakwira?
Nyaya iripo ndeyekuti isusu mitengo yedu yezvinhu isiri kurerekera kuus dollars, kunyange zvazvo hurumende yakati hatifaniri kushandisa maus dollars. Muchaona kuti mitengo yezvinhu zvakawanda yakapegwa vanhu vakatarisa kuti us dollar rinenge richiita marii. Saka ikoko kushayikwa kweus dollar munyika, nyaya dzekutiwo us dollar rotengwa pamusika mutema, pozoitawo nyaya dzekuti zvimwewo zvinhu zvinoshandisiwa zvakafanana nepeturu nedhiziri zvinoda kuti zvinhu zvichishandisiwa kuti zvitakure zvinhu, tinoona kuti zviri kunetsa. Saka ikoko kukwira kwemitengo yakaita semafuta, mitengo yemagetsi, kunoita kuti zvinhu zvinozopedzisira zvagadzirwa zvinge zvichidhura, nekuti vagadziri vanenge vada kurikavhawo mari dzavo dzavanenge vakashandisa. Saka zvazvinozoreva ndezvekuti iyi mitengo inoramba ichidini, inoramba ichiwedzera.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimiririra vamasimba kuchera vari parunare muHarare neStudio 7. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguu vanoti mugore ra2020 vanoda kuti vanhu vari munzvimbo dzose dzine zvicherwa vapihwe ruzivo nezvibvumirano zvose zvinenge zvanyoreranwa nehurumende nemakambani makuru ekunze. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave nenguva vachiti Zimbabwe yanyorerana zvibvumirano nemakambani makuru ekunze zvinobatsira nyika, kana kuti mega deals. VaMnangagwa vanoti izvi zvinounza mari munyika uye mabasa. Asi vamaguhu vanoti zvibvumirano izvi zvinofanira kuzivikanwa nevari munharaunda dzacho. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vamaguhu.
Chatakaronga isu uye kuvapa huturu hwekuti varwisane nemakoronyera vari kuuya muzita rekunzi mainvestors. Zvikuru sei zviri kunzi mamega deals. Tinonzwa kuti pano nepapo president vasaina mega deal. President vaita meeting nemainvestors. Mainvestor ivavo vari kuuya kuzotora minda yevanhu, vari kuuya kuzoabusa mapurisa vachidzinga vanhu munzvimbo dzavaigara, vari kuuya kuzopoluta nzizi nemhepo mweya watinofema. Saka tuda kuti vanhu mumacommunities atinoshanda isusu vakwanise kurwa vamire, kuti vabvunze vamunangagwa nemakurukota avo kuti chimbotiratidza iwo macontracts amuri kusaina nemainvestors. Nekuti vanhu vane right to information, vanofanira kuziva kuti president vakasaina agreement neinvestor yekwakati. Agreement ichashanda yakadai yakadai yakadai. Saka tinenge tiine acampaign ye the right to know. Vanhu vanofanira kuziva kuti kambani iyoyo mashareholder aso ndivanani. Tinoda kuti tivazive vanhu ivavo. Mari dzacho dzinenge dzichifambiswa sei? Corporate social responsibility chii chichasara mudotito kana Lafanji yaita basa ravo rekuchera whatever lime yavari kutora ikoko? Ndezvipi zvinhu zvavakagadzirira kuti vadevelope nzvimbo? Kana pasina izvozvo, tiri kuti vanhu ngavati no to mining and yes to life.
Mungaperi muenzaniso yenzvimbo dziri kungomorwa izvo zvowanikwa zvamuri kutaura izvi, dzosiya dzasvibisirwa nzizi kana mweya unofemwa nevanhu?
Tinotanga nehwange, ndiyo yandingati inini ndiyo nzvimbo yakapolutwa kudarika any other place muZimbabwe munomu. Uchitongopinda muhwange unotanga kunzwa kuti uri kufema mweya unokachidza. Vagari vemo vamwe vacho vaakurarama nekunwa mukaka kuti vakwanise kukriya chest dzavo. Ende yeti vanhu vari kudya mari iri kubuda muhwange vanhu vari muHarare havangari kuhwange ikoko. Saka nzizi dzeko dzakaita sana Deka River hadzishashandisiki nekuti muri kudirwa matoxic waste ari kubva mukoliari ndomari kudirwa imomo. Kochitiwo kune moto maunderground fire ari kungoririma ari pasi ipapo, ndoine nzvimbo iyoyo. Kochitiwo tine zvakaita sekwamarange vari kungo kana vachichera vanenge vachiita po matoxic waste awo odzi. Saka zvinhu izvozvo hurumende yedu iri kungotsvaga mari, havanei nekugara kwevanhu munzvimbo dzavo, kuti kana tawana mari 5 million 10 million zvinorevei kuutano hwemacitizens edu.
Muri kumboita urongwa here hwekusangana negurukota rezvezvicherwa kuuzeya matambudziko aya?
Taiedza nepatinogona napo kukumbira mameetings, havadi nekuti havana chekuta.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vatereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Vashamari veStudio 7, yepi nyuye, nekuti yepi nyuye, vese vashamari vashandi kwazozodoma hamwe nemazita anongomatanonoka wanda anasisitatoni mawiri, vese nongokwasei mose, ndokwasei kwasei, nokutenda kuti takwanisa kupinda mukoredza ari 2020. Tiriona patisi kuitika manje kumusha kumanje imwe nongoma katanonoka wande ndikokwanje kwatinozokwanisa manje kuchema nako kumusha kwadza. Vatiomesera munhu angagwangati 100 days isangagasira nyika but hapana chatikaona patuna 2019 chakaita. Basa rongorisana neNDC chete ndiro aringogona chete mapurisa kuisa mapurisa vhiringidze zvinhu nongotenda kuti adanga sudura kake pachikaro akwanisa kupa ake vachamisa vatongi avo nokuchamisa kuti vachamisa vasapinde musangano yavo vari kuronga iyoyo. Vanopinda seni musangano wanyekuti anhu vangatibatanei batani kubata mwana kuri paki. Basa riri kudistroya zvese, zvinhu ari kudistroya zvese zvezendc vakanyora kuti batanei batani wainaruupapa pana kubatana kwatingaiti navo apana vachamisa pana kubatana kwatingaita navo nepadotava musangano wavo Harare yavo mapurisa ari kuachivharisa kubatana kwaina kuri papi tanokutenda kuti azvitwanisa nepfefa izvezvi.
Manyoro akanaka teereri nevashamarari veStudio 7. Chiti makorokoto negore dzvaro vatenderwa kupinda mariri. Vamwe vamastesheni avo akatosvika vakangopaka pamastesheni avo, asi isusu nhasi tiri kungoteerera Studio 7 pamweya neropa zvichiri pamwe chete. Totenda musiki pane izvozvo. Nyaya ndada kutaura zvangu ndeyekutizvo, 2020 unenge watanga akatogozha zvishandwa nezvitemerwa zviri kutaurwa zvekuti vanorwara, vakazvitakura, vana vadiki, mari dziri kutaurwa izvo kaidzo dzatanga izvozvo makuseni. Ndoona sekuti kutoparira kwenyika bheta vachingoti futi zvekune vanhu vanobhadhara mateksi ayo voti aiwa munhu unoenda free, hapasina munhu unobatirwa mari yake ari kubasa. Nekuti mari dzacho dzematekisi dziyadziya ndaiona sekuti idzo ndo dzinozotibatsirawo kuti tisangobhadhara mari dzakada sidzidzo, ndo dzinozotengawo mushonga mbichana mbichana zvichida zvino. Kana kunzi mari yasara yacho iyo futi takubata pateksi ipapo futi ngaiende futi uchiishandisa zvakadai, kutaura kuti gavhumendi haina zvainobatsira. Asi kuti iyo ndo yakuto sveta ropa pane vasina vacho, nekuti vese vari kubhuruka nedzindege avo vachienda kwavari kurapwa kweimari dzevanhu idzodzo dzinoshanda izvozvo. Izvi tozviziva mumateksi aya tinobatirwa aya nemajuti nei nei zvese zviri kuitika vachitora mari idzodzo. Zvinovotevera futi neyasara muhomwe
uyo wamunoti kazembe kazembe uyo, handisi kuona sekuti zvaari kutaura zvine musoro nekuda kwokuti vakuda kumhanya mhanya kuda kutsvaga kunzi mupurisa akazoshudwa kubattlefield and other stuff, but masoja akauraya vanhu muHarare vanhu vachiratidzira kunyunyuta nezvakanga zvabuda musarudzo. Hapana kana one soja watakaona akabatwa kana akasungwa. Nhasi zvakunzi ndamupurisa weZANUPF akutitsvagwa manje kunzi azourayanani mashurugwe ndikudidi ngagadzise zvinhu zvavo vaite hausi yavo inoda mafesani
makadiko apa pastudio 7 ndikumbira ndimhorosere hama dzangu ndotangana mama vangu anonzi mama mairi vai ndoenda zvangu zvanzi yangu inonzi netsai nabridget ndisiti makadiko kuzimbabwe uno kumudzanza tiri nani
kwazuwai vateereri vose Studio 7 tinoti hepi nyuye kwamuri mose nemewa tefenyuri wamasaisai epastudio 7 tinokukwazisai tichiti hepi nyuye zita rangu ndonzi sepastini kugara hanya ndoda kukwazisa muri yose kwakugara hanya nevose vanondiziva pamuri yezimbabwe apo kwakadi pazimbabwe hepi nyuye
makadiko estudio 7 nokutendai nenews dzamunotipa nokutendai zvikuru wana ztv nana zbc ava tinavo maredhio ava but kuti tivhure manje unongova kungoramba uchingoridza tsamwa chitichiti nekutoboikana saka hatichazivi takapisira kutozviteerera rini ithink pane kana about 6 months chaichaidzo hatichazivi takapisira kuteerera rini saka tinokutendai imi nekuti panews kwamunoita kuti tionana nyasha dzekuti tawana tapinda mune rimwe gore tichibva mune rimwe gore chete asi hakusi kufara kuti tatopedza maproblems maproblems achirimo munyika saka tichitarisira kuti kana tapindawo mune rimwe gore iwo wanzwawo manyaya yekuti tatangawo rimwewo gore vachiitawo zvinhu zvinewo musoro kuna vakuru vedu ava zvakaoma munyika zvino tinokutarisira kudai ngo 2020 achinjawo
ndozokurwadziwa maningi nezenopesi rino kwai kwati agadzire marodhi marodhi taagadzira kwai tagadzire marodhi Joshua Sako uyo kwai tagadzire marodhi kwai kwenu kuchipinga ini ndiri kuchipinga ini ndokwendiri kuchipinga uno ndokwendiri marodhi amakagadzira ngeekure iwini ohambire mudenga kana ndiri kuno kuchipinga inini hausi ndiri kushamisika kuzopa studio 7 mwiri kwai tagadzire marodhi nemabhiriji bhiriji yavakagadzira yekuise unhu yekuise mamupuo pashi kwakuonekwa kuti isi mavhuma musoro kuti mvura inga inokukura futi hapashani hapana semende hapana chii ndozvese kwai tagadzira
manzwa pfungwa dzevamwe vateereri studio 7 inongokupai mukana wekutaura zvamunofunga isu hatina kwatakarerekera munofungei tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika kubva muna zvita varwi veislamic state vari kuwedzera kurwisa kwavanoita munzvimbo dzakawanda pamwe chete nokurwisa mauto anobatsirwa nemauto eamerica varwi vanopfurikidza mwero ava vakarwisa mauto esiria katatu zvine mutsindo mune kumwe kurwisa kwemauto esiria kwavakaita vakauraya masoja makumi matatu vakakuvadza mamwe makumi mashanu moto wakabaka munzvimbo inochengeterwa mhuka kana kuti zoo kumadokero kwegermany wauraya makumi matatu emhuka dzinosanganisira makudo tsoko zviremwa remwa vakakanganisa kukanda mudenga zvavaipembera nazvo zvikabva zvatangidza moto uyu DJ Spice avo vanozivikanwa zvikuru nekubatsira vamwe vaimbi vakaita saShinsoman nakutengesa nziyo dzavo nekuva chipangamazano vabura damba refu ravo rinonzi Uripa Wanted vakabatana nemumwe muimbi Venomous ngatinzwei hurukuro yaita DJ Spice naBlessing Zulu weStudio 7
ndakambofutira zvinhu zvinyowani so ndakaona kuti zvekungoridza chete pasina kumbotikisawo asibude vanonga kuti tumbode kuti mumbo executive producer song that's why ndakafunga kuti ndiite kamusanga
DJ Spice Spice it up.
Tiri kuona kuti makatsikisa kambo aka nemumwe mukomana anonzi Venomous.
Venomous. Hey ya DJ Spice Terras.
Ndiana anonzi Venomous.
Venomous umwe muimbi weku HK. Inova geto riri muHarare. Anemba reggae dance.
Sei makafunga kupa kambo akasita rekuti uri pa wanted.
Kambo kanonzi uri kwezi nekuti chaita ro wanted imari.
Baba wekulandani kana kuAmerica, asi pani nokubata indo kureketa.
Munongoziva kuti semuno muZimbabwe tikuti level ratutsvaga naro mari rakanyanyisa dasaita kuti uri pa wanted.
Ndikakubata ndona kukwita rofu. Ndona kukudya ungwe chekafu.
Kari kutambirwa sei kambo aka?
Kambo kakutambirwa zvakanaka zvekuti ndiri kuona 70% yevanhu vari kufarira.
Tichitarisawo matambudziko ari kusanganawo nevamwe vaimbi imo muZimbabwe zvakafanana nenyaya yepiracy. Hazvisi kukukanganisa iwo here mubasa renyu?
Piracy inotikanganisa semunhu wese but senini ikutondibatsira because like hanyanyi uzikano pazvinhu zvekuexecutive producer nekuimba asi saka ndinge chitondipushira maworks ezempire saka for now ya ikutondibatsira
mune ma
nasoshanda professionally ndakatanga 2015 ndikashanda nevaimbi vakasiyana siyana vakasanganisira nevamwe vakasiyana siyana. Waimbi awa ndinenge ndichivaridzira kumashows. Dzimwe nguva ndinenge ndichivastrategizira nekuvapa advice pamaprojects avanenge vachiitira nekuvaformulatera matactics ekushandisa pavanenge vachida kubudisa zvinhu zvavo.
DJ Spice vange vari parunare muHarare ne Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mamwe masangano ezvemakereke anoti ari kubatana nemasangano evanhu mukuedza kuuyisa nhaurirano munyika muna 2020. Mari inodiwa kuraramisa mhuri pamwedzi inonzi yakakwira mumwedzi wambudzi gore rapera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka.